Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 24/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kuNew York. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAdus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kuNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba. Mutungamiri mukomo weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvisere pamusoro pemusangano uyu.
Hongo vaHwande, tiri kuno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana neZimbabwe pasi pedingindira rinoti Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Saka pakataura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano uyu, pakataura gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo, pakataura zvakare Finance Minister vaMthuli Ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana-siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana-siyana. Saka vaMnangagwa, chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muZimbabwe. Musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuZimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano. Saka vaMnangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese muZimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care. Vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities, zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana 6600 pakati pemakore 5 anotevera, mashanu anotevera. Vakataurawo nenyaya yemasanctions, vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo, vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano. Asi takakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava vaMnangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuAmerica, Britain, India, chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuwa munda mahara. Ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nemutungamiri wenyika apa vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo pane vamwe vakuru vakuru here kana kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vahwande vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwa ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobhedhaya Moyo, vakataurawo vachiti chinyi kana takatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano? Pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata. Asi vakabvuma havo kuti hongo zvino hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi chakakosha chavakataura vaObhadhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwiza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships. Vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega, saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwiza hospital. Naizvozvo vanoti vekune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira. Tinoimba kuti uchatipamidzira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vahwande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rakaita musangano muHarare nezuro, umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. Vamasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kuCongress yesangano ravo ichaitwa muna zvitagore rino. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanga tide musangano wekuronga nyaya zegwara ratingatore semusangano weatuzi kuti tichitarisa munzvimbo mashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labour justice nekutsvaga kungana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana. Saka tatichirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavhena labour muzimbabwe iindirane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro vese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo yemhando yepamusoro soro wawane mukana wakaenzerana zvichienderana nemasustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovhwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vechikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyamamire nerongo, varayiridzi vari kushushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda. Mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rino, kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rino ratatambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara variko, asi vachinji havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvagare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanikwa zvekuita nekuchimbidza, tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni yekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatso chinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAtuzi vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. MuDaily News mekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro vachiti kanzuru iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vatange vave kubhadhara mitero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii imimi vekumiri kwemakungwa yatinamatirewo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino dokta uchararama here akaitwa kafira mbiri?
Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Saddam kusikuparadza chikwata chezano munyika muvanhu vararamewo zvakanaka?
Pamusoro uyu wachamararwe Studio 7 nevateereri veStudio 7, Ini ndini mishigi mishandu taro andripa loisi yabo. Nchizi gira masho kwa anota urwane mea wekutewe Harare. Ukutu urumende dead ya wabatira no kuisa marie budget yukutuwa waga matamu kutera Harare. Kuzi nopo oti kutaru urugono kwa anamfurazwa kanaka. Asindi chiti for the meantime parizino. Ndambu unganga na mazisi wampe itachivano. Pangu kutawanga batzi kwa ene mfura noti. Kushunguru chakuru kitu wabagare. Zino pakuti midzimu itangwe. Zino usha esamfura chere vini kuna ya chahiyo. Datenda.
Makadi ku washamararu ya Studio 7. Makadi shenyu wana mkoma chonga. Wana Blessing Zulu. Nemurese Zimbabwe. Ya. Ini chandu nyatsoona ndicho kuti ma president edu ya Zimbabwe. Isu ma Zimbabwe nzachona. Masoja, mapolisa, tese tangofanana. Titongoriwa urai. Why iwe munu une ama like munu enyama unokurudzira kuti ma doctor ngarambe basa. Wese unotonya tsoziva kuti ma doctor ngarambe basa family muri yako iwe. Ino unofana kushaya rubatsiro. Saka moti chiko na vanhu vari kurasikirwa ne mhuri dzavo. Kunyanya imba vari kukurudzira kuti ma doctor ngarambe basa. So umwe mukoma ataura makusena ngataura kuti minuti ari ku Pretoria. Shaka kuva ku South Africa shaka zvireve kuti waperera ne mhuri yako kune hama dzedu dziri kuzimba. Saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta. Dokta kuramba basa kwavaita kuti vamuurare. Kwangofanana kuuraya kuri kuita masoja vanhu. Kwangofanana kuuraya kuri kuita mapurisa vanhu. Kwangofanana nokuuraya kwamuri kuti munangagwa ari kuita vanhu. Saka isu maZimbabweans ne government yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi. Hapana siri muurayi kana uchikurudzira madokta ngarambe basa obvious. Kutori muurayi namadokta achona atori maurayi. Ndatenda zvangu ndinonzi Reduve.
Mangwana ni mangwana na kana kamuri yose ya Zimbabwe. Mwase mnu terora sikisini. Ine haa nirubote sana ni zakawanda. Nyaye ku pangungo kaito dokuta. Ino nirubote cha isu. Andi uzisi kuti government yedu. Yaka mirasei. Asi yeye mnangagwa. Mnugata basara mungu famba. Se garuku ni mungu mpea. Nishingori ya pana zorunu budisa. Asi indino kwa ziwa anezi nutara wana gauli. Gauli unga ndubu zauti government edi ilu kugwana ilu kita zunzakanaka. Ipo pasina za ilu kita. Munika muna wa munaka na chirimu. Isi zipita wala kunu kwa ndiru kita. Mafuta nasa muka kakwira. Hakuma $50 2 liters. Simba shapinda $12. Mkana za kutarisa chaisa zuti. Inyike yari. Vana uzimba wafana ufani shara. Afani luku wana shikafu. Hii wana ndo utawara uti masankshin. Masankshin na hii. Wakala sikuwa masankshin. Masankshin na hii tuna uwele na hii. Hivu nukuti hivu wa usizu wa neta. Haruku pamba wanu. Haruku ruwa wanu. Haruku vure wanu. Haruku di. Zishikwanziru wana ya mnangagwa. Ndiyo timu ya kato shata ina ita zunia. Kapata sasa.
Dimra mbitiri pa jobe kipa inje la pa. Kuzipatara uzwato uma esiku. Madokuta acho wa tukere futi. Mlanga mkwacha achawa hawa pimari. Warwele wedu ofutize. Hawari kufa isa atishanya zungzisa watito dini chai kuninyika ikwedi. Hawa mlanga mkwando watungu tare sana na kutu ima gadirze suni. Kuti madokuta zokiru kujipatara. Warwele wedu waite sakanaka na tenta. Hawa mlanga mkwa.
Inu zangu ndotata papa mlanga mkwa puti. Asa mnanga kwa chawari ya tukufunga chawa jeje chija eche mungati menyi ne mwona waru kuchapa zini zuliku itika nje mungati mzimbabwe waka visa mungabe wakati zunzuwezi chanaka bata nasa kuna kuchinja kwa hita zini zini zutuwe zera kutofa tukumbe wafuza kuti chunya zotika chawa jeje chii chunya zotika bawari tukonza kuti nika irambe chupara kuda iso asi iwa wari wa wakatawa kuti nika isha naka ndi votere iwa wakawa votera ende atito tuwa votera wafutino ende wakata kubiriri ama voti. Kwati aringo ura ya nye, so wati kubira wata mafota kabira ura ya nye, akabira wata kukita sei. Hati zwa understand hiba, utishu nye so itika. Tino so sinzi, waita kwa kati, kuno kati za so upumi wa nika, waita kwa kati. Kwati apala jatu kumbona siku chinja, mzipa so erikuwe zira kufa.
Ah, zunu saka drako mnika umu, kutustizi tichabudiri la ere, kanti nika edu chavaki kazunwe ndepi. So jina mazwake. Mnanga gwande, unu ita osake. Chamisa chingwe itawo zvake saka zvadhakwa izvinzo zvaida kuti wane mutungamiri kana vose vapi tiwane mwana uya vakanyika tine mberi nyika isidu isinoke aiwa tatambura maZimbabwe pamwe donoro South Africa vanguedu vanosungwa vachirohwa vachipondiwa usiku nesikati izvo zvai zvakaoma izvo hazvibetseri.
Makadiko kustudio 7 uko vana mukoma Rwande, vana mukoma Blessing Zulu, muri kutaura na Tafimweya Kulushto ndiri muno kumberengwa. Ndoda kuudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muZimbabwe yemasankisheni, ndo vakapoti masankisheni auye. Saka chavakaradzana kukupirudzi vanongomudziva kuti kuti masankisheni abve itai izvo naizvo zvavanoziva kuti zvofa kuti di kuti masankisheni abve. Saka ngavarege kutaura vatati takapusa toziva avo kwaakabva kuti ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara unovochema kuti abvisiwo zvinorai vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda kudzvanyiriri saka havangazvigoni tapedza vangu.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 Max dzichapiwa mari inoita 145 ezviuru zvemadhora kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 Max dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvadonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvokuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchikurongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumatare edzimhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura mazana mana ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba yanga achigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isi tinokupawo mbasera nerweseri zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yazoijekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira unoita udokwa dokwa kuti ukasanwa mishonga iyo hauchakwanisi kufunctiona kana kurarama semunhu anoemararamira akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare edzimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti idzo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kuburitsa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vazive kuti mishonga iyi kana kuti mapiritsi anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndiwuri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemishonga uyu chaiyo chaandikwana kusvika makore matanhatu ongororo yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva, asi umwe ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasisi. Nyayaenda kumatare vakawanikwa vaine mhosva, vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende ma states akashayikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe, ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muchipatara. Muchipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo. Asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyoyi. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo zvokuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyoyo, asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muzvipatara sematarirwe ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo. Zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara, unofanira kunoipiwa muchipatara uchipiwa kwenguva yakatarwa iyoyo. Kana wapedza ipapo wopiwa mumwe mishonga isina kunyanya kusimba saizvozvo.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC ne Studio 7.
Ezangai mopao mokozi. It means I'm the big boss. Murozi mukuru. Wega unoaziya ma system yacho.
Wamuzwere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo ndewa na usaka kwaka express basikana muriko ere.
Nemumvura mese tongai moyo sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa vana muzvinabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano.
sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware adhus rinoti rabvumirana gwara richadhurwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Stambekile Mhlanga.
So we